Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, December the 15th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, and with my co-host, Praxidis Jeremiah. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at preparations for the Christmas holidays. What are your views on the issue? To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz on shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
PJ, you know that by now everybody should not forget that we are now live streaming on our Facebook pages. So please join us in the conversation by liking our pages, which are VOA Ndebele and VOA Shona. So if you haven't liked us yet, please go ahead and like us so you can join in the conversation.
Ini ndinoitwa Margaret Dongo, ndakamirira madzimai muno muZimbabwe, Zimbabwe People First. Apart from that, ndiri former member of parliament, uyezve ndiri mukadzi anorwira atinoti human rights nema women's rights, kugara zvakasununguka nekuzivawo kuti iwe unenge wakazvimiririrawo sei semunhu kodzero yako. Ndinowanzoda kuintrodyuswa ndichinzi munhu amadzimai Margaret Dongo vakamirira kuda kuona kuti kodzero yamadzimai iri kuitwa nemazvo here. Christmas yegore ino iChristmas yakaoma zvekuti yakaomera madzimai zvisingatauriki. Pamusana pekuti madzimai iwayo kuti vawane mari haisi kuwanika. Vana baba vacho vanoseenza kuti vaende kunokiwa mari pabhengi vanoswerera zuva rese kana kurarapo 2 days vachirayira $40. $40 inobatsira chii kutenga chikafu chevana? Ende kazhinji kacho zvinhu zvese zvimwe zvacho zvinotengeswa zviri kwako zvaakudiwa cash. Maessential commodities aakutengeswa necash. Zvakaita sanika dzimwe nguva macooking oil nemaraisi nezvimwe zvinhu zvekuswaipa zviya zviya hazvisi kusenza. Zvaakuitika kana masupermarket ndezvekuti kana vachida mari vanongosvikawo kutaurirai muri palaini kuti hatisi kuswaipa kana musina mari hatina mabatsiriro atinga kuitei. Saka vakadzi unoona achishushikana. Ndakanzwa kurwadziwa musi uno ndichiona mukadzi achitenderera musupermarket. Ndatadza kutenga zvinhu aine chingwa chete, anga aine chingwa nemukaka. Zvikanzi hanzi havasi kuswaipa. Saka mai mune mari here? Ndipo ndikati ndikuisirei paiko kesipe. Ndikati aiwa ina handina kesi. Zvanzi aiwa vati havasi kuswaipa. Saka zvinhu zvinorwadza mufunge kumadzimai nekuti nhamo yese inowanika inotanga kubata madzimai nekuti madzimai ndiwo musimboti wemusha. Handisi kumboona zvakanaka. Handisi kutombotarisira kuti hurumende ingagadzirisa zvinhu izvozvo nekuti hazvina kutanga zuva ranhasi. Zvinhu zvagara zviripo ende kuputika kwacho kwenyika nekuparara kweupfumi kwacho kuri kutoramba kuchienderera. Kutoti zvitochinja kunenge kwakutodawo vanhu vatsva vasina kumbopinda munyaya dzacho dzemacorruption avo neumbavha hwavo neuori hwavo. Kwakutotangira patsva zvakare nekuti sezvazviri izvozvi zvira hanzi shiri nemuririro wayo hairegi. Vakadzokera futi tinenge tisisina nyika yacho inenge yatoparara.
PJ, we heard there from Mrs. Margaret Dongo, who was lamenting about some of the challenges that women are facing in the country, including herself. Mm-hmm. She lamented there and she was saying she saw a woman in a supermarket actually not being able to buy bread and milk for her child because she didn't have cash. Mm-hmm. Although she had money on her card, the store was saying they were not accepting any, plastic money payments. So yes, those are some of the issues that we are looking at tonight. If you're just joining us here on the Women's Roundtable, we're looking at preparations for the Christmas holidays. What are women doing in this challenging situation? What are your views on the issue, PJ?
And the country itself is faced with one of the toughest Christmas holidays yet, with banks slashing their deposit limits and some civil servants and other workers only getting their salaries after Christmas in the new year.
Yes, PJ, so we'll be looking at some of these issues that and challenges that women are facing and seeing, you know, what women can do during this trying time to try and make this Christmas a good one for the family. What are your views on the issue, PJ?
Yeah. Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama kumsakazo wenu owe Studio 7 owe Voice of America. Sisakaza singapha ngase Washington DC. Lamhlanje uhlelo lwethu sicabange ukuthi njengoba ikhefu lekhisimusi selisondele selilunguzile kanje, vele amalungiselelo asekhona abawenzayo abantu ukuthi bajabulele ikhisimusi bendawonye lezimuli kanye labangani. Kodwa ke okudanisayo ukuthi zikhona inhlupho eziningi ezibhekane labomama njengoba omama beyibo abaselela imuli zabo. Uzafumana ukuthi vele abalayo imali njengakade kukhulunywa ngaphambilini ngunkosikazi Margaret Dongo esithi imali ayikho elizweni laloba kulethwe ama-bond notes lawa imali lokhe isilela ikho ke izinto zonke vele zigxile ekuthini imali ikhona imali kayikho ikanti ke unlanxa ulayo imali ebhanga kuba nzima ukuthi uyifinyelele ukuze uyethengela abantwana ukudla okufela emlonyeni ngaleso sikhathi esekhisimusi. Kuzokuba lamalungiselelo enziwa ngomama labo abasemazweni ukuthi bathumele imali ekhaya. Kuba nzima njalo. Ikho ke vele asicebisaneni ukuthi asihluzeni lindaba ukuze sicebisane ukuthi singayithakazelela kanjani leli kefu lekhisimusi lonyaka.
Aiwa, PJ Rorida Manasi izuva tiri kutarisa pano pachirongwa chemadzimai kuti madzimai ari kuitei mukurongera zororo rekisimusi tichitarisa maomero akaita zvinhu munyika pari zvino tinonzwa kuti mari chaiyo kuti madzimai vaiwane mumabhanga iri kuti netsei unokwanisa kumukira kuenda kubhanga wosvika uchinopiwa iwe mari yakaita se $20 PJ mamwe mabhanga ari kutoti 25 mamwe 10 mamwe 100 wokana waita rombo rakanaka. Ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa tambonzwa kubva kuna amai Margaret Dongo vanga vari kutaura ivo kuti ichokwadi zvinhu zvakatiomerei nyanya madzimai nekuti ndivo vanoenda kuzvitoro vachinotsvaga zvokutengera vana kuti vana vakwanise kunge vane chokudya uyezve zvokungoedza kubatanidza apo neapo asi vanga vachiti chiri kunyanyonetsa ndechekuti hurumende pari zvino haisi kuratidza iyo kuti iri kuita hanya nevanhu PJ.
Chido chacho chekuti
chakati shomekei. Vari kuti ivo pane zuva varava vakaenda kusupermarket muHarare vakaona mumwe mudzimai akanga akabata chingwa nemukaka. Mudzimai uyu anga ane mari pakadhi. Mazuva ano vari kutishandisa plastic money. Asi muzvitoro muvamwe vari kuti hatisi kuda mari iyoyo tinoda iri keshi. Saka ndo zvimwe zvavari kutaura kuti zvimwe zvinhu zviri kusanganiswa nemadzimai. Asi nhasi toda kuedza kubatsirana kuti pane here zvingaitwe takambonzwa zvimune mamwe zvirongwa zvatakaita tichinzwa kuti kune iyeyo inonzi tsaona. Yekuti unotengawo tushomanana tunoenderana nekamari kaunako. Uyezve hama neshamwari vari kuunganidza zvinhu vachiunganidza mari kuitira kuti vazotambirisana iye zvino nenyaya yekuuya kwekisimusi. Asi nekushayikwa kuri kuita mari ndiri kuona kunge makraba aya akawanda mamwe acho akatodonha.
Anenge akadonha mazhinji.
Ndo zvimwe zvatiroda kunzwa kuti vaive vaiita makrabu muri kukwanisa here kuchiwana mari yenyuyo yamaifusha kwekutanga kwegore. Nekuti kana sevari muZimbabwe kana mari isiri kuwanikwa mumabhengi mari iyi iri kubuda here kumakrabhu kwamanga makaifusha. Ndo zvimwe zvatichange tichitarisa
nekunguuye kana idzo mhuri pache zvadzo vaiva nerombo rakanaka kuti vanenge vakawanda mumba mavo vanoitawo mudeme mudeme kuti mwobvisawo kana karika $50 kana karika $20 muunganidza motenga grocery rekuti muende munodya pamwe chete nababa namai kumusha nana sekuru nana mbuya.
Aiwa PJ, ndizvozvo tisingakanganwe zvenevari diaspora kuti iyo iyi inguva yekuti munguva yapfuura sekublawai kwaiva nana mujivha
injivha
vaitarisirwa
isu sikati senjiva sevesizala lezimota zavo
ehe ndozvatiri kuda kunzwa kuti zviri kuitika here vanhu vari kutarisira here kuti kune vanhu here vari kuuya kubva kugoli uko kwavanga vari vachinoshanda vachiuya vachifarawo nehama neshamwari ndoziva ini ndinobva kuchipingi munguva yapfuura taitoziva kuti vanhu vanobva kunana Johannesburg kupi kupi vaiuya kumusha kanyi vachitengera munhu wese mbatya nemagrocery nezvimwe zvakadaro asi handizivi kuti iye zvinhu zvichiri kuitika here saka ndozvinhu zvatiri kutarisa nhasi pj kuti timboongorora kuti matambudziko api ari kusanganisika nemadzimai uyezve angagadziriswe sei
kolunye udhaba akade silalo ehlelweni lwethu lwezindaba sibone kuti labo abasemazweni bona lavo labo abahlalanga kakuhle ngoba imisebenzi bengatholakali lo nyaka emazweni wonke womhlaba izinto kade umumo womkhathi umumo womnotho umumo wezombusazwe kade ungamanga kuhle sikhuluma even lakhona lapha ngasemelika izinto azimanga kuhle abanye veleke abayitholi le msebenzi uzafumana ukuthi enxanye uzakuthi ngingathumela umntanami ngasemazweni kodwa ke ngathumeli lutho ikanti ke lo mntwana wangkhona laye khona ngapha emazweni uyahlupheka laye kayitholi imali yokuthenga ukudla yikho ke yizi izinto esifuna ukuthi sizihlaziye zona lezo ukuthi sibone ukuthi singacebisana ngayiphi indlela ukuze sithakazelele ikhefu leli elekhisimusi kakuhle abantu bonke bethola lawo ukuyingcosana khona lokho esiyabe silakho siyabelane njengezimuli ukuthi uhamba njani.
Yes, PJ, I know that it's a little bit early for us to be actually talking about what people are doing, but as we look at the state of the economy right now with, you know, bank limits, as we said earlier on, continually are being drawn downwards. Tonight, we're just actually giving a chance to all our listeners to hear from them, especially women, how they are coping and what they are planning for Christmas. And right now, Tinam Koma John, Variku Mondoro. Koma John, talk to Andrei Pachirongwa.
Nofara makadiko naivanza.
Aiwa, tinofara kwakadii kumondoro.
Kumondoro tinongodaro.
Ehe, moti tsananguriro kuti taurai tiri kukunzwai muri kunzwika chaizvo zvakanaka. Makarongera chiiko zororo rekisimusi iri zvakamira sei kwamuri kumondoro uko? Mari iri kuwanikwa here?
Maiwe, tiri mumatwa kana muchizova inonzi nyatwa ndiwomati. Zvina hazvina kutiriya zvakanaka izvezvi mari yacho haisi kuwanikwa chero ukanosenza ukanoita mari icho mari yacho hauiwani iyo mabhonda acho iwaya atakanzi ndo mari yatakugadzirirai itori dambudziko kuwedzera dambudziko pamusoro perimwe dambudziko vanga
zvakamira sei nyatsotitsanangurirai kuti mabhondi kana muri kunzi ariko muri kupiwa akamira sei mukaenda kumabhanga ikoko kumondoro muri kuwana mari yakamira sei
zvazvitsananguva zviyazvo zvekuti kumashoko musi uno ndaive ndaitove kwaokeu vaitofamba vachitotaura vachiti kana musina keshi hapana tiri kuda vanhu vane keshi chete nekuti isusu kuti tonohodha kuri kudiwa mari saka kana mune makadhi aachingomira ipasaidi ndo zvavaitotsanangura ndo dambudziko ratiinaro kuno chekutoti hazvinhu zvatotoomera hatizivi kuti chii chingachinga ndiana angatibatsirewo padambudziko iri
ko pamari yemabhonda aya ari kubatika here atasvika here kumondoro
akasvika inonyika kutaura chokwadi bhondi yacho ndakangobatawo $2 kamwe chete nanhasi handitoizivi ndongoiona ndakangoionawo yakabatwa nomumunhu asi kuri kunzi mabhonda ariko mabhonda akuna uko iye zvino vakutopa $20 kustanbic
ukaenda uchiti uri kuda mari muri kupiwa mari kustanbic
Kustanbic ndokwavari kutiwo vanopa vanogona kukupawo 50 asi kune mamwe ese mabhengi ana ABC $20
saka imi mhuri yenyu yakakura sei uyezve muri kuronga zvipi pachristmas pamari iyi yamuri kuwana kustanbic inokwana here kuzoti mhuri ikwanise kuwana zvekudya nezvimwe zvakadaro
haitokwani zvekutoti zvinhu zvakatooma zvekuti kwai tingaronge sezvataisimboita kare zviyazve hakuna tinonose maderere mubanhu umu touya kokurunga hedu todzi ndo christmas yatiinayo kuno
Aiwa, zvamuri panare kudaimo, toti tiri kunzwa zvedu kuti hei zvinhu zvakaoma, asi mawana mukana mombomoreso hama neshamwari dzenyu. Takutotanga isu mhemberero yekisimusi iyoyi, taurai zvenyu muchimoresa hama neshamwari.
Ichokwadi, ndinofara ndokumbirawo kumhoresawo mukoma wangu ari kumozambiki uko unonzi kuzungu kudhuze nekukanyemba uko. Ndinoti makadini isu kune tiri nani nhamo chete zvine mari titumiririwo kana muinayo ikokoko zvekufamba mazuva anhasi handifungi kuti zvichaita tichizoenda uko kusouth africa uko kune mukoma wangu zvakare anonzi sms ndinoti aiwa kuno kuisu tiri nani makadii ikoko ndinotenda.
Aiwa, tinotenda mukoma John, muve nezuva rakanaka uyezve muve nekisimusi yakanaka. Tongonamata kuti zvinhu zvichasanduka.
Ndinotenda nekupinda pachirongwa.
Aiwa, tinokutendai. Yeah. PJ.
Asi ndoda kukurudzira mhuri yeZimbabwe.
Ehe.
Ndoda kuikurudzira kuti vese kutya ngakubve muvanhu kuti nyika yedu igadziriki nekuti mukaramba muchitya chokwadi nyika inomuwira kuna ngirikinu kunonzi kupepuka uri kugungwa dzuku tikaramba tichingotya muchingotya muchingotya kutya ngakubve muvanhu kuti nyika igadziristike nekuti hondo ichirwiwa handitika vanhu vakanga vachirwa hondo vanhu vakanga vasingatyi asi iye zvino tiri kuona kuti vanhu kutya kurimo muvanhu vemunhu saka ndinokumbirisa zvikuru mhuri yeZimbabwe kuti kutya ngakubve muvanhu yatenda zvavo.
Aiwa, tinokutendai mukoma John, muve nezuva rakanaka. PJ, some very humbling words. They're coming from John, Mukoma John from Mondoro. He's saying that in Mondoro, especially Stanbic Bank, they're only able to get, I think he said $50 when they do go to the bank as a maximum. And then also he saw bond notes for just a day, I think he said, and he hasn't seen it ever since. And he's saying the cash situation is so bad that he won't be able to travel and go and see relatives and friends. So that's what's coming out here from Mukoma John. Tina Sisimesi. Sisimesi muripo here panare?
Ndiripo hangu.
Ehe, makadiko muri kuronga muri kupi Sisimesi?
Ndino gramara re Newlands.
Aiwa, kwakadi ku Newlands uko?
Newlands kuri raidze kuti.
Ehe, ko muri kuronga zvipi pakisimusi? Tikunzwa munenge musikana wechidiki. Pane zvamakaronga here imi nemhuri?
Pana zvakanyanya yedu zvatakaronga.
Sei?
Nyaya yemari.
Chimbotitsanangurai panyaya yemari apa kuti kwakamira sei? Munobhenga nebhengi ripi uyezve zviri kufamba sei?
Zvinhu zvacho hazvinongomira mushemari dzacho hadzisi kubatana. Ine hangu handina bhengi hangu randoshandisa but zvinhu zvacho hazvinombomira mushe hadzisi kubatana. But zvakangodaro tinongotenda Mwari neupenyu. Ndichingoshuvira Christmas nemufaro inepeace kuvabereki vangu, shamwari dzangu.
Aiwa, muno since muripo ipapa apa panhare, chibva imamhoresa hama neshamwari muchivataurira mega kwavari nezvamungade kuti vanzwe.
Tinongoti Merry Christmas to my family, to my mother, to my sisters, to my friends.
Where are they?
No, I nyika ine Zimbabwe nokuti Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year. May the good Lord bless you.
Thank you so much, Miss. You have yourself a good day and a Merry Christmas too.
Thank you.
PJ, tabva kukunzwa kuna Sisimesi vari kutaura ivo kuti musikana wechidiki asi zvinhu zvakatiomei. Kunyange zvavo vasina ivo account kubhengi asi mari iri kunetsa. Asi vari kutaura kuti tichangoramba tichingotarisa kuti tichave neChristmas yakanaka vakati vari kuda kukwasisa hama neshamwari tikati aiwa nhasi ndozuva racho
kune kupo bonke abatanda kuti vangene kuhlelo lwethu lalamhlanje tumelani inombolo zenu zocingo kufacebook njengoba sistreama live kufacebook lamhlanje lithumele inombolo zenu ukuze silithinte ecingweni ngocingo ukuze lingenelani emoyeni libulise izihlobo labangane lisitsheleke ukuthi ikhisimusi yenu limalungiselelo bani eliwenzayo okwamanje marvelous most of the people that we're talking with before the program and in some other programs that we have they are all indicating that things are tough more so with the economic situation the political situation and the rain season the climate change itself is also affecting most of these people this is the time for farming but they cannot even start farming because of the climate change the rains haven't really come down that heavily for them to start tilling the land but in some other instances there are some floods like yes, in places like Victoria Falls
and Wange for example I know we actually did a story on the main news today one of our reporters Jonga Kandemira I think spoke to the meteorological office where they are actually saying they are likely to be floods as of yesterday to this Saturday so that's just also to some of our listeners if you're listening and you miss the news kurikunzi kuchange kune mvura yakati one day inogona kukonzera mafashamo kubvira nezuro kusvika nemusuwe mugovera saka zvimwe zvamungangotarisira izvozvo asi PJ ndisandaenderera mberi rega ndimbotarira zvazviri kubuda paFacebook Shona page yedu tina mukoma Obey Gacha vari kuti ini ndinoti vanhu ngavafare netariro vanochema seni hatichemei netariro tisakoshiwa kunamata ndo meseji yavo pana Jairos Gumbo vari kutaurawo asi pari zvino tisataenderera mberi tombotora sisi Doreen vari kuBotswana tinzwe kwavari kuti zviri kufamba sei tisataenderera mberi kune avo vari paFacebook Shona page vedu vatinyorera aiwa tinokutendai tichadzokera kwamuri tichiverenga zvamanga mataura asi tombotaura nasisi Doreen vari kuBotswana
Hello
sisi Doreen makadiko kuBotswana uku
Tiripo zviri makadini ko ini mikoko kwamuri
Aiwa tiri wadi chaizvo muri kurongerawo chiko kisimusi muri kuenda kumusha here kana kuti zvakamira sei
pari zvino kumusha aiwa Christmas ino yandisi kuenda nekuti ndine urongo hwekuti mari yacho nekusamira kwazvakaita uku ndakamirira kuti nditi ndiende kunoregister my elections saka registration ikangotanga ndofunga imo muna 2017 tangachida kumhanya kuti tiende kunoregister
saka pamunotumira mari kuZimbabwe munotumira sei muri kuBotswana uku
kusaiti kwandiri uku kune EcoCash EcoCash ndiyatanishandisa mazuva ano
Hama neshamwari dziri kumusha dziri kuti dziri kuiwana mari iri sezvamaitumira here kana kuti zviri kufamba sei tinonzwa kuti kwane mamwe avari kuti maincentive vari kuawana here kana kuti munenge paEcoCash aizodaro
inini hangu kutumira kwandakaiita svondo rapfuura izvi munin'ina wangu hake haana kutaura kuti akawana extra iri kutaurwa inzi 5% kana ingave chii akangoiwana sezvairi
aiwa nhasi zuva renyu sisi Doreen maita rombo rakanaka munokwanisa kumhoresa vamunoda tichitarisira isu kisimusi yaakuzosvika muvhiki rinotevera iro
inini ndinoda kukwazisa munin'ina wangu anonzi Zelile anogara variko kuZimbabwe uku namainini vangu variko kumbare uku nehanzvadzi yangu anogara kuChegutu anonzi Albert ndine imwe hanzvadzi yangu anogara kuSouth Africa anonzi Robert vana vese ndinoda kuvakwazisa nanatete vangu hanzvadzi dzababa vangu vese vari kunzvimbo dzakasiyana siyana vakwazisa vese
Tombo dzukira zvedu muri imomo muBotswana umu. Muri kushandika here nokuti takambonzwa mazuva apfuura ya vanhu vanga vari kuchema chema vachiti nyaya yemapepa nezvimwe zvakadaro vanhu vanga vasiri kubatwa zvakanaka. Kwakamira sei imi semadzimai? Muri kuzvigona sei? Mune makrab amunoita here kuchengetedza mari yamunozotumira kumusha pakisimusi kana zvinofamba sei?
Mazuva ano edu tinotenda kuti mazuva ano kwane mana orange money, masco money, aya anochengeta mari akafanana nemari dzinochengetwa kunana Econet uku.
Ehe.
Saka ehe. Saka ndoati kukwanisa kuchengeta mari, although ine limit yekuti haukwanisi kusvika kupfuura mari inosvika 5,000 pula. Unofanirwa kusevha mari iri below.
Ehe.
And chimwe chechina chinoitika panyaya yemapepa pa hurumende yeoma kana wemapepa ipapapa vanhu vazhinji vari kurejectrwa mapemits and macontracts haasi kurenyuiwa and kana vachinge vadaro vanobva vakuti kana vachinge varejecta permit ende kuoma kwazvakaita ndekwekuti kana vachinge vatora mari yako yaunenge wati uri kubhadhara kuti utore permit yako kana vachinge varejecta mari yachina it's non-refundable.
Inenge yakamira sei mari?
Kana iri work permit i1500 kana ine residential permit inenge iri 1500 but nekuda kwekuti pamwe unenge unenge wakashandisawo like mangi grini anonzi machiyaya
maagent
pano ehe kuti vakubatsirawo pamwe inobhaya chito extra pamwe inosvika kana ma 5000 pula mari yese iyo inogona kungozongonyura yakadaro.
Aiwa, pakaoma sisidhuri. Taura henyu.
Kwaita edu pakurarama kwedu isusu semadzimai.
Ehe.
Muno muBotswana. Amadzimai ari kutaura chokwadi madzimai muBotswana ari kuba.
Munorevei nyatsotsanangudzai.
Chimbavha chechekuti unogona kuti une shamwari yaunenge uchiti iyi ndiyo shamwari yako unogona kana kuti auya nematambudziko ake kuti ndikumbire kuti ndibatsirewo nezvakati zvakati kana kuti ndibatsirewo kana kuti une 1000 pula kana nechii uchida kumubatsira padambudziko rake raanenge asangana naro chibva utoziva kuti mari iyoyo hauti iwani.
Aya anenge vari madzimai ekumusha here kana kuti imomo muBotswana?
Ekumusha chaiwo ekumusha ndiwo ari kutonatsoita zvinhu zvekuti ndizoti kana tichinge takrosa bhodha here unhu wachona tikubhata siya pabhodha here handizinatsoziva kuti chii chinenge chichinatsoitika. Kunze kwenyika kuno kuri kuitika zvinhu zvakaomarara zvekuti kana inini ndega ndinotonzwa kutya pamwana wangu kuti makuriro atiri kuita tichigara kunze kwenyika kunoku future yake kandinenge ndichingowisha kuti senge zvamandinzwa ndichitaura paipaya kuti ndikutowisha kuti ndiende kunoregister maelections ende zvishuwa ipapo ndikutorevesa ndakatotaura kumba kuti inini handisi kuya kuchristmas because I want to save money to register for voting because chatiri kushuvira ichange tinoti mwana wangu inini akuriwo tiende kumusha akuriwo ari kumusha because already environment yatiri kuchikoro kwaari everyday anongoya nezvichimo mamandatukwa ndanzi zvakati mamandatukwa ndanzi zvakati nekuda kwekuti pane paakatombosvika pakundibvunza kuti mama waiema yezimbabweni.
Sisi Dorin, batai makadaro imi madhisa hatichakuti mumboenda nekuti pari zvino nhasi mune maita rombo rakanaka. Batai makadaro timbotora mumwe muteereri tichadzoka kwamuri murambe muchitiudza zviri kuitika kuBotswana uku. PJ.
Siyakwamukela Tamani Ncube, kunjani?
PJ, I'm sorry, I think your caller has dropped, so we're going to go back to Sisi Dorin. Sisi Dorin, muchiripo here?
Ndiripo.
Sorry, tanga tine vamwe mukoma vanga vachida kupinda pachirongwa. Zvino nhare dzacho dzinenge dziri kuita jealous, asi kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe mabva madzoka. Mamuri kutaura imi pamusoro pemwana, mwana ane makore mangani uyu, uyezve tsanangudzai kuti zvakaoma sei kunge muri ikoko kwakadai sekuBotswana muchikudza mwana ari ikoko.
Maomero achina kutanga chekune chinonyanyotangisisa kuoma ndechekuti inhau yemapepas. Mapepas ndo chinhu chinonyanyonetsa muBotswana. Then chechipiri weather yacho itself haisi weather yeye yatatakajaira kwedu kumusha uku. Kana iri summer mapisi rachona ari extreme, kana iri winter kutonhora kwacho kuri extreme. Saka unotonatsoshaya kuti uona tiita zvekuita sei chezvo chezvo. Kwoita panhau yekuti kana tichisocializa chingave chirudzi chedu kuti titaure kana mukombi kuti tore ne chirudzi chako unotonzwa kuchika nekuti kana iwo matarisira china anobva watokuita anobva watochinja nefesi chaiyo kuti munomaita munhu yasiri werudzi rwedu saka even kutaura rudzi rwedu kunotochikisa kunoti unototya kuzvitaura kana mukombi kana even mwana ukasvika kuchikoro kwake unotonzwa iye anototanga kutonditaura kana iri nguva yekuti unotora maripoti anotonditaura kuti mama kana makuya kuchikoro munotaura nechirungu.
Ah, ah, ah.
Hey, I don't know. Kana makupika, munopika zvakadai. Asi ane 9 years. Orida kutokutaurira kuti mamira chino ndo zvanenge akaita. Saka zvakatongoti omera.
Aiwa, rambai makabata makadaro sisi Dorine chadzoka zvekwamuri tichikurukura. PJ muteereri wenyu mukoma vaive vambotadza kuuya panhare vanenge vadzoka.
Yes, yakwamukela Ncube. Hello.
Yebo, linjani ndani kona hapo labalale.
Hai siyaphila.
Yebo, linjani?
Hai siyakuzwa kathezi. Eh, siyaphila linjani lini?
Asiphile kahle.
Eh. Ukhona ngapho ngase Zimbabwe ngapi kwangkhona?
Ngise Zimbabwe eplantri komadlambuzi.
Selilungisele like isimuzi mnewethu.
Ya sisi asimanyele kuphela sengeke sathi ukuthi siyalungiselela sikhangelele nje ukuthi njengoba nekulusuku olubuyayo kuphela.
Yeah. Inkinga kuyini?
Hayi into zinzima. Hayi ithi ngapha into zinzima dadewethu akula mali abantu abasebenzi ukuthi laba abasebenza phandle kwelizwe ngoba abanengi bethu ngapha inengi liphephela kwelabo South Africa lase Botswana.
Yeah.
Into ezenzakala emabhoda lapha sisizima.
Kunzima. Ikanti-ke abasathumeli yini bona laba abasemazweni?
Okunzima kona lapho yikho lapho ekuthumeleni kwakhona ukuthi khona abanengi bazama ukuthumela impahla ngabomalayitha emabhoda lapha impahla ziyathathwa, o-cooking oil bayachithwa, impahla yonke nje yabukhangelela ukuthi ungaziphilisa ngayo, hayi. Akungeneki kunzima.
Ngikuthazo banike manje ongayenza ukuthi ikhefu leli libe ngelihle.
Hayi, inkuthazo ekhona ukuthi abantu beZimbabwe imboni ngani sesifikile isikhathi sokuthi khona sizama ukuziduduza ukuthi ikhefu leli alikho eZimbabwe alisozela bakhona.
Yeah.
Abantu bakhangele phambili ekuthini bazilungiselele kukhetho oluzayo. Bakhethe uhulumende ozamela izifiso zabo, ozabasiza, abanike umsebenzi, abanike namaholo ukwenzela ukuthi uma kufika izikhathi zekhefu lona lele linje, elika-2018 babe sesimeni la.
Izulu liyana yini? Kanye mlalela mze. Sewile futhi njalo.
Ya, nare yacho inenge iri kunetsa PJ. Yeah. Asi vanenge vari kungotaurawo sezviri kutaura vazhinji ameno mumbotaura kuti tsanangurira kuti what was he saying?
Basically is also lamenting the problems, the economic problems, the political problems. And I asked him what could be done to improve the situation, and he's just saying basically, we are looking forward to the next elections so that people make the right decisions in electing our officials to leadership and the government.
Maybe before we go back to our call again, I will just read zvimwe zvanyorwa pa VOA Facebook Shona page. Mukoma Junior, andisi kuzova kuti Mukoma kana Sisi Dali, vari kuti zororo iendeke, rufaro rwako zvinoda kutenda kuna Jehovah. That's the only key, Munwashi. So, and then Manda Yohane, ari kuti zvakaoma, hapana chakarongwa gore rino, totorionera kuhupi. Kutaurawo kwavo Mukoma, then Mito DK, ndongoti kuvanhu veZimbabwe, ngatitambirei zviripo. Kwete kuti tirambe tichifunga zvakawanda-wanda, saka vari kungoti ngatitambirei zviripo. And then Michael Maseredza, ari kuti nhamo nematambudziko chete. Shuwiro iripo yekuda kufadza mhuri, but panoti cash up. Ndo pari kutambura vana vana kesh.
Saka ndo zvavari kutaura mukoma Vincent Chapasuka. Mwari vane chekuita nenyika ino. Tichazofara kumberuko naJesu muupenyu hwaMwari, imi muri eZimbabwe kutaura kwavoko. Big man Susurai tichadzoka kwamuri. Tina mufundisi Barbara. Mufundisi Barbara makadi yenyu? Hello.
Aiwa tiripo zvedu makadiko.
Aiwa zvatatsikwa nemufundisi tabva tafara. Munoitwa mufundisi Barbara aniko? Hello mfundisi.
Zimbabwe.
Matimoitwa mfundisi Barbara ani?
Basi.
Hatipewo pfungwa dzenyu panyaya iyo yezororo yekisimusi. Vanhu vari kugadzirira here? Muri kuona yakamirawo sei tichitarira madzimai nyanya?
Tichigadzirira Christmas yakuya iyi madzimai. Asi munguva ino yatiri makatiomei zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Asi tiri kurarama munyasha. Tiri munyasha kudaro. Ngatichiregai kuvhunduka. Nekuti Christmas dzinoramba dzichingouya. Hatichavhunduka kuti ko zvino zvapasina mari yekuti titengere vana mbatya. Zvapasina mari yekuti tinde tinotenga mbudzi zvoita sei. Ngatichingoraramai tiri munyasha. Nyasha dzacho ndidzekuti tisafungenye funganye kana kudii, tongonamata kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Nekukurukura nevana vedu aiwa gore rino hazvisi kunatsondi zvakanaka.
Mufundisi, mbofambai fambai mbijana ipapo. Halo mufundisi. Shoko ramuri kutaura rakakosha zvikuru, nyanya panyaya yekuti vabereki ngavakurukure nevana nenyimamiriro akaita zvinhu. Asi fambai fambai mbishana, vanhu vanyatsokukunzwai. Network yanga yakusanyatsonzwika ipapa. Halo. Nhare inenge. Halo.
Halo.
Ya, pamuri Nhare yacho hameno zvayakuita ipapo apo. Mufundisi, regai tikufonerei zvakare. Asi zvamama taura tatazvinzwisisa nyaya. Aiwa, taurai henyu panyaya yevana, ndakukunzwai. Mufundisi. Halo. Taurai panyaya yamataura yevana.
Halo, indu.
Zvaramba. Zvinenge zvatirambei asi tinotenda. PJ, a very interesting contribution there from Mufundisi Barbara, who's in Marondera. She's actually saying, yes, it's a very tough time. There is no cash. There are a lot of challenges, but people still have to get on their knees and, you know, pray that things will change. And also, she said it's very important for parents to sit the family down, especially the mothers, and to sit the children down and explain to them that this is going to be a tough Christmas.
Yes.
But things will not always be like that. Things will soon change. So that's her word. But unfortunately, her phone was acting up. So back to you.
Mfundisi Barbara, akati khuluma kathesi ngibambe elilodwa lokuthi yebo izinto kazimanga kakuhle, umumo wezomnotho, imali kayitholakali, lokunye okuningi-ningi. Kodwa ke okukhulu ukuthi sithembele kusomandla. Njalo sikhulume labantwabethu, sibahlalise phansi, sibatshele ukuthi izinto kazimanga kahle kodwa ke kuzolunga phambili laphana. Masingatshele abantwana ukuthi akusoze kulunge, akusoze kwafa kwalunga. Ikho ke kuqakathekile kakhulu ukuthi laloba siswela asibachazisele abantwana laba. Abanye bangkhona iningi labo bayazwisisa ukuthi kulenswelo lapha endlini kodwa ke sizothola phambilini laphana. Njalo balakho ukuthi even abantwana bona labo balincedise ukuze liyethengisa amatamatisi, kuyethengisa ezinye izinto.
PJ, I think you have one guest whose phone number managed to get through. So we'll, you know, can you take her? Because time is
siyakwamukela kuhlelo lwethu.
Yebo.
Yeah, ngunkosazana Omincubi.
Yeah.
Yeah. Wena ke Usithinte ecingweni ukhona apha ngaseMelika.
Ye, ngisePennsylvania.
Ye,
Philadelphia.
Ye, kulungiselelwa ikhisimusi kunjenje. Ubudlelwano ngasekhaya ukuthumela imali bayakhala abantu ekhaya ukuthi akula mali emabhanga. Lapho lina lithumela ye ngabo Western Union labo MoneyGram iyafika na imali ekhaya.
Imali ukufika iyafika kodwa ukuthi bayithole kunzima ngoba kathe sikunje ngingathumela sishelwe kuze kwadlula umsebenzi lokho kuthiwa inumber sikwanike buyanini kusasa bahambe bayolinda kuthiwe khona imali ayikafiki isinxa isifikile imali kuphiwe inani elinye inani kuthiwe kuyelani ngekhaya kodwa bacina beyizuzile ngabona kodwa sokuphele amaviki. Ubunzima bukhona sibi lekhaya kodwa ke siyabathembisa abantwana ukuthi hayi kuzalunga.
Ye.
Lilungiseleleni
ke okwakhathesi ukuthi ikhisimusi izabe njani kwabasekhaya.
Khonokho nje ukuthi babekezele kodwa ke asisoze sikwanise ukuthi sithumele imali u-2 weeks bemelele ikhisimusi bayakhala ngokuthi lingaphuza ukuthumela imali ikhisimusi izazidlule singayitholanga ngoba umumo lapha unzima kodwa ke lathi sithi hayi lapho siyitholele khona sizathumela kumele lithini libekezele lilinde ngoba kakula enye into engenziwa ngaphandle kokuthi lilinde.
Yeah. Ungakasuki ecingweni ungabingelela ababili abathathu.
Hayi ngiyalibingelela lonke ekhaya bakithi ukuthi hayi sisonkeni emthandazweni libekezele kuzalunga sikhulekela lawo amakhosi ethu ukuthi kwelinye ilanga kuzalunga akula bangakwenza benziwa labo ngumumo. Bingelele lo mntana nami thathe sifunde ukumakhini lo mzukulu laye ukhona ngekhaya lo mna wami osebenza esithi kanzi
ubatsho phela ngamabizo. Ubatsho ngamabizo.
Ngibingelela uPrincess Dube ubhizi ukumaking. Ngibingelele lo Ilomusa Dube. Ngibingelele lo Nobuhle osebenza esikhansili labazukulu bakhe. Okidana labo bani labo bonke nje lomnawo wami uMrs. Mpofu. Khona ngapho Mrs. Mpofu libingelele labantwana.
Oke watsho wena wathi ulomunye umngani wakho.
PJ, maybe before we take another guest, let's just also acknowledge those who are live streaming with us right now. We really appreciate you and would like to just mention Gibman Shushurai, who wrote on the VOA Shona Facebook page. Arikutie isu, takato kundikana kuenda kumusha, nekuda kwe mapurisa e Botswana, arikubotswana sasisi Doreen. Akaneta muna November, takabuda mbudget. Hey, kunevari kuenda ndoti, jibatei. Uye musa wester mari mukanganwa yebazi kana yefuel pakudzoka. Uyezve musiye mabhadhara mari rent ya January. Saka ndimukoma big man Susurai. Maseka oka sisemi. Kutaurawo kwevamwe kuti aiwa pakanaka vari kuenda kumusha endai mufambe zvakanaka asi musakanganwe kuti kwamuri kubva unyangwe muri South Africa kana imo muno muAmerica PJ kana muri kufamba siyai mabhadhara zvimwe zvikwereti. Nekuti Christmas inoburisa vanhu vakawanda mubudget. Todzoka hedu kwauri PJ.
Ye, usese khona Mancube?
Ye, ngikhona.
Ye, ubethana nalo lomngane wakho khona apho eduzane.
Ye, nangu Mathiwonesa.
Ye, Mathiwone, sisi Mathiwonesa, kunjani ba?
Ngiyaphila.
Ye, wena ke ela amalungiselelo okhisimusi njoba nokhatshana kangaka lekhaya. Malungiselelo bani eliwenzayo?
Hey Khisimusi. Ikuthi nje okwalezi nsuku kanti mina angikalungelwa lutho. So angikasebenzi. Angikatholi lutho so abantwana nje ukuthi sibe sikhuluma nje ngibasisele lami ukuthi ngibasisela okuhle nsuku zonke. Ngomnyaka usiyaphila sibongele uNkulunkulu osenze saphila kwaze kwafika lesi sikhathi umnyaka wazo waphila.
Bona bathi inkinga bani ababhekane lazo ekhaya?
Inkinga ababhekane layo ekhaya ukuthi uma lapha umuntu ngazithole iteni ithi yabathumela. Ukuthi bayithole bona kuba lobunzima. Njalo kwesikhathi baya kumele bavuke busuku bayelayina. Bafica ukuthi kutholwa kulenani abalithathayo elizazuza. Bona nxa ungasafikisa ngalelo nani kuzamela ubuyele ekhaya futhi ugade phinde uchithe ezinye imali phinde uvuke futhi ebusuku kusasa ungathola ukuthi ufike late futhi ungathinde ulinde injalo mhlawumbe lokukunika bangaze bakunikeza yonke leyo mali oyakuyithunyele uthatha amangcosingcosi khonokho kuyabakhathaza kuluhlupho kakhulu ngoba kwesikhathi le mali zokugada baya bengelazo
hayi senza kunika ithuba nje bana ngeke wangena lawo emoyeni namhlanje ubingelele izihlobo labangani kodwa ubatsho ngamagama
okay hayi ngiyabingelela izihlobo zami ngibingelela uTendai Zwakha oseSouth Africa ngibingelele uGideoni Swela ngibingelele labantu abakhe nonkosikazi wakhe ngibingelele uGodini Katapa ngibingelele uSibone Nkosi Sibanda isicino sami ngibingelele labantwana bonke uSindiso Mathema uNothando Swela konke ngiyababingelela ngiphinde ngibingelele uAdiola labanye bonke nje engibaziyo nabenkonzweni yami ePretoria Glen SDA Church ngiyababingelela bonke izihlobo zami zenkosini uNkulunkulu angananganiphathisa ngiyabonga
hayi ubafisela ikhisimusi enhle
ngibafisele ikhisimusi enhle ngibafisele lokuthi uNkulunkulu abe nabo abagcini ikhisimusi yisikhathi esinzima lapha abantu kwesikhathi basuke bajabule bezulisa amalawulo ngicela ukuthi uNkulunkulu anjani abagcine bathi lakho khonokho abakwenzayo bakwenze benanzelela ukuthi baphile kahle bangangeni engozini
hayi lathi silifisela ikhisimusi enhle elithukela ebusisiweyo siyabonga
hayi lami ngiyabonga kakhulu baba
Those were my listeners that are in Pennsylvania actually Miss Omi Ncube and Miss Mati Zwaka they are friends she recently emigrated to the USA Miss Mati Zwaka so she was basically saying haven't found a job yet
yes
but the little that I get sometimes when I try to send home some monies they have so many problems in trying to access those monies and even Miss Ncube was saying the same was lamenting the same that she recently there was a bereavement in the family recently and she tried sending some money they only accessed that money after the burial so it doesn't help that much even now when you try and send any money monies that are over 1,000 or 2,000 they cannot access that money in to aid the funeral so it's very difficult it's so frustrating that some of them even when they come out when they travel from the rural areas to come and access the money in Bulawayo
they are using a lot of money
yet they are not getting anything in return
Yes, I think maybe that's the sentiment that's been shared across the board, but would also just like to acknowledge some of our live streamers, Tendai Chiripanyanga, who says, thanks, guys, for the show. And then Kelvin Makanga, I don't know, he wrote in a language which but I can see, guys, so I'm hoping he's saying thank you, guys. So if you guys are listening, you can press the like button or the love button, and there's also Hilda Nkomo. Ko iye Botswana say isingaite asylum status for our Zimbabwe to work and feel safe rather than being bitter and hiding. Please, may they be sorry for our fellow Zimbabweans who are struggling because of the situation in our country. While we're on that, I think we still have Sisi Doreen. If you're still on the line, nyaya asylum iriko ireku Botswana.
kubotikona aisaila mbiko. Ndiripo, ndiripo pala hii. Kubotikona kuno kwa kunanya maisaila mbiko. Chavano itirano ti mimi endai kumisha kwenyuku. Muno gatirisa nyika hiyo. Nusha wano tuta. Kana hivi ni mkushanda nao iwo matukwa na china pache chao. Unotovanzi kwa chito kubunze ikuti kwe mimi wise if you don't want to change things that you can't. Kutuso watanga kwa tana nguri ila kutisha. Kamira so avambo shintukizizo wano ti no inimi ndinimoji. Susu wanto tono ti susu ti stress lactant. Atindi kutora action avari atisikuda kutora matano. Especially paka itika demonstrations akaitwa dzia vaito titi endei muno joinana nevamwe kuti muwande nekuti kana mushinge mawanda ndokuti mite sei mukwanise kuchinja zvinhu saka nekuzoti zvinhu pepe pazvinenge zvichikuso nyarara kwatinenge tichitone kunyarara kunenge kwazoitawo mademonstration naye vanobva vati aiwa zvinhu zvicho chine kuitika munyika menyu muri kuifarira
oh ndo maonero avanenge vakuita manje.
Yes, ndo maonera anozviteva.
Tombodzokera pana mufundisi Barbara vambo ridza nare vachiti madzimai nyanya ndiri kunyanya kutaura ndakanangana pamamuri kutaura kuti mwana pari zvino kana ari ikoko kubotswana zvinhu zvinombotinetsei vari kuti garai pasi nevana movatsanangurira kuti zvinhu hazvisati zvamira zvakanaka pari zvino nyanya panguva iyo ino yekisimusi nyanya yegore rino. Handizi kuti zvinhu zvamunoita here imi muri ikoko kunze kwenyika munombonyatsogara pasi here muchitsanangudza kuvana kuti sei vasiri kuenda kuZimbabwe. Ndanzwa achibvunza iye kuti sei ndiri muZimbabwe.
Anotobvunza kana akatombondibvunza achiti mama ndoda kuenda kuZimbabwe muswa ende akatondipa date kuti ndoda kuenda muZimbabwe muswa 16 nechida kuenda kuZimbabwe. Ndikamutanangurira kuti handitiri kuziya ndakatomugarisa pasi ndikati handiri kuziya kuti ndoda kukuchinja chikoro ndoda kukubvisa muchikoro chauri kuenda uenda kuchikoro chipi chekuprivate kuitira kuti tigadzirise zvakadai 1-2-3 things ende aiwa ipapo ndakamutsanangurira ndikabva ndamutsananguriro futi iyo nyaya yekuti tiri mazimbabwens iye hake anogara achinditi mama ini hangu ndoda kuenda unogara kuZimbabwe although ndichiona hangu nesituation yekuZimbabwe kuti kana nyange ini ndikazosara ndiri munombotswana handifungi kuti ndingambokwanisa kuti kana ndakudya ndokwanisa kuchimedza chikafu munongoziya semunhu wechikadzi munongoziya kuti ndiye ega mwana waunenge uinaye kana kukana musiya kuZimbabwe handifunge kuti ndingambokwanisa kuchimedza chikafu.
Chokwadi.
Aiwa ichokwadi PJ.
Yeah.
Ufuna kukhuluma umama. Aiwa ndobodzokera kana sisitori zvamurimi mega muri panhare kuti ipo pazoro reChristmas imi munenge muri kunze kwenyika kudaiwo munoitamba sei zuva iri. Munoshanda here zvinofamba sei tinoona kune dzimwe nyika vanoti unopiwa double time unodididi zvakawanda wanda.
Inini Christmas especially kwa ndinogara saiti ndinogara
havo vanogara kupi
kumamisha kwavo kumaholidays saka kunenge kwakatonyarira kuti si saka isusu wedu Christmas tinenge tichingotarisa zvedu TV takagara pa TV tichiona tichingobikawo tichingobikawo nekudaro kusida patangu nanga ndichiexpecta mainini wangu kuti vabve kuZimbabwe kuti vanga vakataura kuti vanoda kutifisira Christmas saka ndovatakamirira yauyi.
Aiwa, pakanaka batai zvenyu makadaro. PJ, I was just, reiterating what Mfundisi Doreen from Marondera was saying about, talking, to the young kids, especially as mothers, and explaining that this may be a difficult Christmas, but it will not last. It won't always be like that. So she's saying she's actually done that in Botswana because her situation is different because her daughter wants to go back home. But the mother knows that the situation at home is not yet conducive. So she had to sit down and really speak to her daughter to say maybe next time, but not this time. She says her daughter even had a date. She wanted to go on the 16th, which is tomorrow, by the way. So interesting take there, PJ.
Yeah, the same here. Even our kids, I'm sure even your son also wants to go back to Zimbabwe for Christmas, but it's not that easy.
Yes. And while we still have that opportunity, PJ, tombodzokera kedu panyaya yekisimusi kuti isu veStudio 7 pari zvino tiri kufambisa chirongwa chekuti vateereri vedu neavo vari kutiona pari zvino kana mune mazwi amunoda kumhoresa shamwari dzenyu kana kunyorawo nenyaya yekisimusi munokwanisa kuzviita. Munokwanisa imi kunyora paFacebook pamapeji edu VOA Shona, VOA Ndebele,
Ndebele
ne VOA Studio 7 uye nepaWhatsApp panamba dzatambo kupai dzinoti idzo 001-202-619-2077. Namba dziye zvakare 001-202-619-2077 kuti mukwanise imi kukwazisa hama neshamwari tichienda kuzororo iro yekisimusi. PJ, we have another... just hold on. Yeah, hold on. Yeah. We can go back, but we have a caller before we lose her. Mai Manjoro, makadi enyu?
Ndina chumba makadi enyu.
Aiwa, atiri wadi muruku inzi wanyaya iripo ye kisimusi?
Tuku inzi wa.
Aha, taura enyu maoniro enyu.
Kuna chiri kocho kugadiri wa.
Imi murikupi, Mai Manjoro?
Kuna chiri kocho kugadiri wa Christmas.
Murikupi?
Ndiri mbawai.
Ah, munokuluma here Mai Manjoro?
Nyakuduma.
Ah, saka kuluma upj ilo. Nekuti nhasi ata vateereri vedu vazhinji tatiri kungotaura navo nerurimi rwamai PJ. Taura naMai Manjoro vanokuluma tichitsvaga nhare dziye dzeWhatsApp vanhu vakwanise kutumira mameseji.
Nkosikazi, kunjani?
Nyapila mambinjani lani.
Hai, tinasipilili. Ungapi sibili kobulawayo? Yebo. Kusitsheleke malungiselelo bani eseliwenzile awekhisimusi.
Kuthile lapha kunaluto olulungiselelwayo.
Yebo.
Abantu balala besemakhiwu bedinga imali. Imali yangkhona ayitholakali. So okokuthi uthi uyalungiselela akula malungiselelo ngitsho.
Yeah.
Abantu bayazidukekela sibili.
Kodwa khonoko kulutshwane likutholayo alenelisi na ukuthi libe lesikhathi esihle ngalelo langa.
Okuhlupha yikuthi xa siye ebhenki ungaphiwa $50. And bathi khona that what you are supposed to get ngeviki kumbeni ngelanga ayisozi khwane lutho ngoba ukuthi ube lokudla unxisa abanye ukuthi libe
PJ, unfortunately, I know I passed on Mai Manjoro to you, but just a point of a correction, the number that I'd given you is actually the direct number for us, but the WhatsApp number is +1-202-465-0318.
Yeah.
The number again, +1-202-465-0318. Or you can actually also contact us on Twitter and you can email us at studio7news@voanews.com for all your Christmas messages, if you have any messages that you want to send to Studio 7, and also to greet your relatives and friends. PJ, if you can maybe give the same information for Ndebele.
Yeah. Silo mncintiswane esilawo lapha ayisiwo mncintiswane kodwa ikuthi nje sifi lilalo ithuba lokuthi lifisele izihlobo labangane ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle liyathumela imbiko yenu kunombolo zocingo kumbe ku WhatsApp ezithi 1-202-465-0318 inombolo njalo +1-202-465-0318 siza kutike ngemva kwekhefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha silakho ukuthi silinike imivuzo siyahulula kutsho uMike Hobe.
Yebo, 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 PJ. Sekuti nguva dzedu dzadyikanana. Tochingotora sisi Dorin ndo vasara vari panhare. Vangochiti ga sisi Dorin nhasi zuva renyu. Mutaurawo muchitaurawo zvamunofarira muchikwazisa mane shamwari dzenyu tisati tavhara zvedu nhasi.
Ehe, inini ndinoda kungotenda inini Studio 7 chekutanga kuti munotipawo mukana wekuti tikurukure. Sisi zvinenge zvichiti zvatinoshuvira kumativi ose kwatiri kwese kwakasiyana siyana munotibatanidza panzvimbo imwe chete ende tinotaura takasununguka. Chechipiri ndinongodawo kungotendawo kune avo vakati vanoteerera Studio 7 kuti tirambe takabatana tichipasisa mashoko ekuti tinge tichiziva zvatinenge tichida munyika medu. Chekutanga ndoda chechitatu anyway.
Mutoita 20 seconds. Nekuti masara nenguva. Taura henyu.
Vave nekri
nevave neChristmas yakanaka, nevave nemukrini vapinde mugore idzva zvakanaka. Tende kunoregista tifute tive neZimbabwe itsva.
Yaiwa, tinotenda sisi Doreen. Thank you so much to all our valued listeners who called in today and those who were able to actually deliver their Christmas messages. We hope that you, if you haven't and you still like to, you go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and post your Christmas messages. We'll meet you again next week. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a great evening.
I'm Praxedes Jeremiah.